Chokwadi wa mtemo Zimbabwe Media Commission Act wakaparurwa musi wa 2 April 2021 kuti uve mtemo. Zvatofarwa kuziva sezvizvarwa zveZimbabwe nepasi rose ndezvekuti aipa iri kubviswa nemitemo yakati wandei. Saka wekutanga unova Freedom of Information Act wakauya muna July 2020 kazi aipa yaisanganisa zvinhu zvakawanda. Kubudiswa kwemashoko, Freedom of Information, kutongwa kweachapiwa nhau kana kuti kufambiswa kwemashoko inova iyo regulation muchirumbi ndoiri kunzwa nemutemo unoitwa Zimbabwe Media Commission Act. Kwasara chipazi zvakare chinoparura nyaya dzekufambiswa kwemashoko kana kuti right to privacy. Saka makungo matatu aya ndo anobvisa aipa. Kwatiri izvi zvanhasi makungo maviri adzika. Kwasara rechitatu nechidimbu. Tinoti nechidimbu pakuti kutongwa kwevatapi venhau kana kuti kufambiswa kwebasa revatapi venhau kwakabvumiranwa pakati pehurumende nevanhu veutano zvisinei nevemuratongero wenyika yatinochirumbi sekusociety kana kuti media stakeholders. Saka kutongwa kana kuti kuvhenekwa kana kuti kubatwa kwebasa rekutakwa kwenhau kunenge kwakuonekwa muuso hwemitemo miviri, Zimbabwe Media Commission Act neZimbabwe Media Practitioners Act. Kasi kutaura kwaiso kuita nhasi chaparurwa iZimbabwe Media Commission Act.
Saka imi matambira sei danho irori?
Hatisati zvinhu taburitsa rwaro rwedu rwekuti mutemo uyu wakamira sei. Kasi chatoda kuti tizivise nyika yose ndeyekuti hauna zvinotarisirwa zvinge zvitarisirwa kuti zvinobata kutongwa kana kuti kufambiswa kwevatapi venhau nekuti izvozvo zvichaunzwa muZimbabwe Media Practitioners Act kana yamutemo. Kutaura kuno zvimubishi nekukurukura nebasi rezvekufambiswa kwemashoko kuti tofambisa sei nebasa iri. Kana tichinge rapira tichange tane mitemo miviri inobata mabasa ekutakwa kwenhau ZMC Act neZimbabwe Media Practitioners Act. Kana kutarisa kwatangoita muzuva ranhasi chatinoona ndechekuti mutemo wadzosa zvakare nhaurwa dzinoita nezvekuti vashandise mapurisa mukubata vanenge vachifungirwa kuti vari kuvhiringa kodzero dzekutakwa kwenhau kana yatinoti Public Inquiries Act. Maprovisions ayo anounza mapurisa mukuongororwa kwekutakwa kwenhau adzoswa zvakare. Ndozvinhu chatotanga kuona kasati tataparura zvinhu rwaro rwedu rwakazara. Urwaro rwakazara chakubudisa mupikiyo ino yatiri nekuti makweta edu ari mubishi mukuongorora nekuvheneka danho ratorwa nehurumende.
Tichitarisa iwo mutemo weZimbabwe Media Commission Act, izvii zvaunonyanyobatsirawo nazvo mumafambisirwo enhau muZimbabwe?
Mutemo weZMC Act uripo pakuti upe commission yeZimbabwe Media Commission makungwe ekudzika nawo pasi nekuti Zimbabwe Media Commission inogadzirwa nebumbiro remutemo. Kasi kuti ichiratidzira yezvinobatika kuti izvi neizvi 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 ndo zvaichaita inofarwa kunge ine mutemo unoipa makungwe iwawo nemasimba iwawo kumatsanangudza kuti ichange ichimafambisa sei. Saka mutemo uyu wauya kuzoparura kuti komishen inenge ichishanda sei, kuti inenge ichiyanana zvakadii nebazi rezvekufambiswa kwemashoko, inoyanana zvakadii nedare reparamende, inoyanana zvakadii neindastry kana kuti nevanofambisa mashoko. Nekuti komisheni haitarisi vatapi venhau chete, kasi ine basa rakakura kupfuura iroro.